Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 18 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenyika kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuulawayo nezuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta vanqovani stole vaendesa mapepa kudarira pamusoro kuvulawayo nhasi vachipikisa mutemo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopedza gore zviri kunze kwenyika zvibviswe mugwaro revavhoti vachiti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Mutemo wesarudzo uyu kana kuti Electoral Act wakashandiswa kurambidza vasevhia Kasukuwere kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi vakasukuwere vakabva vakwirawo kudarira pamusoro-soro. Vaendeswa kumatare Igor Kotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi uye muchuchisi mukuru wehurumende vaAhmed Ibrahim. Hatina kukwanisa kubata vaziyambi kana vaIbrahim kuti tinzwe mativi avo. Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists nemamwe anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuvulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ, Perfect Hlongwane, ati sangano rake rinoshushikana zvikuru nekushungurudzwa kwakaitwa vamwe vatapi venhau vaiita basa ravo muvulawayo nezuro vanosanganisira muzvari Anastasia Ndlovu. Vamwe vatori venhau vaviri Pamenas Chuso naLungelo Ndlovu vanonzi vakabva vachiita zvekutiza. Hlongwane ati sesangano vange vasingatarisiri zvakadai sezvo vakaita misangano nevemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU PF senzira yekuedza kuti vabatsire kuchengetedzwa kwevatapi venhau pavanenge vachiita basa ravo.
Tinofunga kuti izvi hazvina kufanira uyezve hatifaniri kuti tinge tichiva nevanhu vanoita mhirizhonga pakati pedu. Sevatori venhau tine basa guru rekuona kuti tazivisa vanhu nezviri kuitika munyika. Naizvozvo tinofunga kuti vezvematongerwo enyika vanofanira kuti ndivo vanofanira kutungamira panyaya yekuparidza runyararo.
Tuso uyo anove nhengo yebodremisa anoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Tiri mukati mekuinterview ndovakabvauya mhobho yevanhu vakapfeka matisheti akanzi vote ED. Ndokutanga kutibvunza kuti munokutorera chii mifananidzo. Bvimai mifananidzo iyoyo because hatidi kuti tibude mavideos. Isi tikati aiona tinoona vatori venda kuti tinobvisira chii. Ndokutanga kutorova umwe wedu Anastasia ndokumupatapata zvisina rutsigo vachimurova vachita sei sei.
Mzvare Ndlovu vaonekwa navana vachiremba nhasi uye vasvitsa magwaro ekuongororwa kwavo kumapurisa sezvinotarisirwa panyaya yakadai. Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe Chapter, Vatavani Moyo, vashorawo chiitiko ichi vakati itarisiro yavo kuti mapurisa achaferefeta nekusunga vari kupomerwa mhosva yekurova vatori venhau ava.
Tinoramba tichitsinidzira kuti mapurisa ngaatibetserewo kubata nhunzvatunzva idzi nekubata basa zvine mazvo kuti varatidzire kuti havasi kuzonga vachidai kurera mhodzi dzinodai kusumudza mhepo dzemirishonga sezviri kuratidzira panyaya yatiri kutaura nezvayo.
Tabata mutauriri wemapurisa muBulawayo, Assistant Inspector Nomalanga Musevele, kuti tinzwe divi remapurisa, asi vati tibate mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati. Assistant Commissioner Nyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi sezvo yakamhangarwa nezuro. Vati vachazozivisa zvinenge zvabuda nekufamba kwenguva. Taedzawo kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingapindi. Mutauriri webato reZANU PF mudunhu reBulawayo, vaAchi Chisango, vabvuma kuStudio 7 kuti vakanzwa nezvechiitiko ichi, icho vati vanoshora zvikuru sezvo chichivhiringidza kuchengetedzwa kwerunyararo kwavati kunokurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanoyewo mutungamiri webato reZANU PF.
As a party, we will not tolerate anything that disturbs the peace that our First Secretary's Excellency Comrade Edim.
Sebato tiri kuita ongororo yedu kuti tizive kuti vanonzi vakaita izvi ndivanani chaizvo kuitira kuti mutemo uzadzikiswe. Kana vaonekwa kuti nhengo dzemusangano zvezvokwadi, tichatora matano anoenderana negwaro remusangano panyaya dzakadai. Uyewo zvinoenderana nemutemo wenyika.
Nyika yakatarisana nesarudzo mwedzi unouya, uye vaMunangagwa vari kugara vachikurudzira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo. Asi mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kupomerwa mhosva dzekuita mirizhonga vasiri kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Wabet Masaraure vanoti vakanyorera bazi rezvedzidzo yepasi tsamba yekukumbira kuti zvikoro zvivharwe mwedzi uno sezvo huwandu hwevadzidzisi vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika huri kuramba huchikwira munyika. Vadzidzisi mazana matanhatu vanonzi vakamhangara nyaya dzekumbunyikidzirwa kodzero dzavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota redzidzo yepasi, Dr. Evelyn Glovu, kanawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamasaraure nezvenyaya iyi.
Tine dambudziko gurusa rekushungurudzwa kwevarairidzi vana vechikoro nekuabhuzwa kwepropati yezvikoro. Matambudziko aya tokunyanywa kuwana achibva kuvarairidzi vakawanda nyika yese. Tarekodha makesi anokwana almost 600 ekushungurudzwa kwemhando yakasiyana-siyana. District ranyanyotora mukombe pamaripoti atiri kuwana riri Rushinga District. Kushungurudzwa kukunyanyoitwa vanhu vazhinji ndevazhinji vari kufungidzirwa kunzi vanotsigira bato reTCC vachiingwa muzvikoro vachiudzwa kunzi vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo. Tinewo mamwe matambudziko evamwe vari kuzomakidzwa kunoparticipata mumakampeni eruling party ivo vachinge vasiri mamembers. Tine vana vari kutorwa vachienda kunopa entertainment ruling party. Tinozonyanyorwadziwa nevana vepakanoti kuRushinga zvakare vanga vachitorwa mamondays nemawednesdays pakatoni secondary vachiitiswa toi nemayupes ano vachienzi vari kufanwa kuti vadzidze gwara remusangano vachiri vana vadiki. Matambudziko ese aya akawanda nekushandiswa kwezvikoro kuti chikoro kana chikanzindiwo chiri kuitwa rali zvatakaona musi uno kuchinorumba kuzaka. Musi wacho unozwi vana vadzoka kuchikoro musi wemande hapadzidzike inenge iri tsvina infrastructure iri meant for vanhu vashomanini ichishandiswa nevanhu vanosvika mathousands akawanda.
Pane zvamungati maita here kuti muone dambudziko iri richipera? Ndiani wamakanyorera?
Takabata munyori mukuru mubazi zire Ministry of Primary and Secondary Education mai tavela tichivazivisa matambudziko aya anosanganisira mudzidzisi wedu wekuzvonda akapotsapo ndwa musono atewa nevanhu vatatu vachimuwandira vachizanisa kuti TPC akapona nepaburiretsono tichikumbira kuti dai zvikoro zvambovharwa tozovhura kana makakatano aya apera tsvagwaro redu takanyorera musi wa12 July rakangonyora mahighlights ezvatokuwana kubva mumacenters akasiyana-siyana nyika yese kumanikidzwa kuita vanhu kuenda kumarali kufosoredzwa zveteachers society nezvimwe zvakawanda tikanyorera zvakare kupublic service commission tiri kumirira kunzwa mhinduro yavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuhwedza. Masangano akazvimirira oga akaita serinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nere Community Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAD ave kuita zvirongwa zvekuedza kupomodza mirizhonga yoramba ichiitika munyika pamberi pesarudzo dza 2023. COTRAD ine chirongwa chinonzi Conversation Not Confrontation chiri kuitwa mudunhu remasvingo kunyanya nevechidiki. Dunhu iri ndiro riri kunzi nevanopikisa veTRCC riri kunyanya kuitwa mhirizhonga nevebato reZANU-PF vakarwa hondo yerusununguko pamwe nevasori. ZESNI yakaparurawo chirongwa chinonzi Vote in Peace uye iri kutenderera matunhu ose munyika iine vaimbi ichikurudzirawo vechidiki kuti vasiyane nenyaya dzemhirizhonga. Panewo mavhidhiyo akawanda ari kutenderera pamadande mutande anoonekwa vanonzi vatsigiri veZANU-PF vachiti vachaita kafira mberi vanopikisa. Mapurisa anoti haasati apirwa nyaya idzi uye veZANU-PF vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi.
Chirongwa ichi ndechokurudzira runyararo zvinonzi Conversation Not Confrontation. Izvi zvinobva mumaonero nomutsvakurudzo zvatakaita taona kuti bai wakaita mbogamboboto mumusha vanhu vari kumuka vakarumana mutsipa chose mumusha wamasvingo. Tikatarisa mubhikita toona kuti kune vanoridzirana pfuti. Tikabata futi kuchiredzi tinoona kuti kune vanorogwa vachikwekweredzwa neshamu. Tikabuda mumachivi umu tinoona kuti pane vamwe vanorogwa vachitosungwa varogwa futi ivavo vasina mhosva. Saka isusu tazoona kuti aiwa dambudziko iri kuti ripere rinodai kuti isusu tibatire pamwe todzokera kumacommunities tine urongwa kukurudzira runyararo tichikurudzira nyaya yokuti aiwa mhirizhonga haivaki. Ngozi haiendi kumba kwavakutuma, inouya kumba kwako iwe unenge wauraya munhu. Saka sarudzo dzatinodai sarudzo dzakachena.
Vamuri kutarisira kuti vanzwe mharidzo yenyu ndevapi?
Tiri kukurudzira vechidiki ndo vatonyanya kutangisisa nokuti ndo vanoshandiswa nemapato ezvematongerwo enyika. Vechidiki uye ndo vachine simba rokumanya vachiimba varisure kwemota dzevemapoliticians vachiti vakasangana nevavasangana naye anenge asingawirirani nebato ravo vanenge vachirova.
Kumaruwa chirongwa chenyu chiri kubatawo nenzira dzipi?
Madzimambo ndiwo vakabata mushando venevevhu rinotsikwa navanhu vachifamba vachiita zvekutsvaga rutsigiro. Saka madzimambo ndetimakurudzira zvakare kuti vakurudzire runyararo mumatunhu avo.
Tiri kuona mavhidhiyo ari kutenderera mao veteran vachichichidzira vanhu vachidi, mune zvamuri kubatawo here kudivi iroro?
Mao veterans ndo mamwe futi ari kukurudzira mhirizhonga. Tiri kuvatageta zvakare tichivakurudzira isusu kuti aiwa ndimi varidzi venyika, ndimi makarwira nyika kuti iuye, asi makarwira kuti itongwe murunyararo. Saka tiri kutageta mavo veterans zvakare.
Zvakaita samaroad show zvatinonzwa zviri kuitwa izvo, muri kuitawo sei imi naizvozvo?
Tiri kutageta mamakets anoitwa kumusha. Each and every ward ine market day rayo. Saka tiri kuteerera mamaket days wayo ndokunenge wakaungana vanhu tichindokurudzira nyaya yekuti sarudzo ngadziitwe dzakachena. Sarudzo hadziri mhirizhonga. Kukarudzirana mumusha zvinhu zvakaipa zvikuru.
Mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu, magweta vemapato anopikisa pamwe neveruzhinji vanoti vari kutyira kuti hurumende inogona kutanga kushandisa mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act, uyo unozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Patriotic Act, Kumbunyikidza vemapata anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatori venhavu sezvo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuranona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipanga mazano panyaya dzemutemo reVeritas Valiswe Jamela vaudza Studio 7 kuti pachema-chema zvikuru munyika zvichitevera kusainwa kutemo uyu nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nekuti munhu wese anogona kusungwa akataura zviri kukanganiswa nehurumende.
Zvinoita sezvinokaisa panyaya iyoyi yeanonzi unpatriotic act inyaya yekuti mitemo yacho uri kuisiwa asi pasina kunyatsoitwa atingati nechirungu madefinition anonyatsobuda zvakajeka kuti zvii zvinorehwa. Ndichipa somuenzaniso, kana ukanzi iwewe waita mhosva yekuti waita upset constitutional government unongosara uriwo unongofungidzira wega kuti kuchingava chii chaizvoizvo chandinenge ndaita kuti ndinzi ndatsamwisa hurumende.
Vanotiwo kunyange vemapato anopikisa vanogona kupinda mutsekwende pasi pemutemo uyu apo vanenge vachitsvaga rutsigiro nekuti mashoko avo anogona kuonekwa sekuti vazvidza hurumende.
Saka zvinopanepo twasarudzo apa vanhu vaenda mumamana umu mavanenge vachitsvaga rutsigiro ndezvipi zvingaguma zvavasungisa. Unogona kuzowanikwa hako usina mhosva nematare asi chiripo maringe unenge watombosungwa wasungirwa nhauro aya unenge wagona kutaura. Saka izvi zvinako kukanganisa kutaura kwakasununguka munyika yakasununguka.
Vachipindura vari kushora mutemo uyu, gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vari kuushora havasi kuunzwisisa.
Zvaunoreva muchibindu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu, zvinore zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya. Iyoyo taakuti imhosva.
Mukuru musangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr Tavani Moyo vanoti zviri pachena kuti chikamu chemutemo uyu chinotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka dzavanopiwa nebumbiro remutemo.
Ukataura unogona kupara mhosva inova inonzi iyo wakanganisa zvido zvenyika kana kuti kuchengetedzwa kwayo. Izvi zvinongoreva kuti chigamba ichi chinopa hurumende masimba akapamidzirwa akavandudzirwa kuti abate ani nani zvake waanongofunga kuti vakuda kubata.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr Wellington Gadzikwa vati
vana hakusikwe munokoka zvirango zveupfumi. Ndona sekuti vanoda kuranga nyika ine zvirango zveupfumi handifunge kuti tingangoti foreign policy yavo ingave inoita kuti iudzirwe nevanhuwo zvavo muno muZimbabwe. Vanozvokuranga zveupfuma vasione pfungwa dzavo kare, vanenge vakatoita pfungwa dzavo kare kuti Zimbabwe da kuiti tipfidzise panyaya dzakatipfidzise pakati.
Mukuru wesangano reAmnesty International muZimbabwe amai Lucy Masuka vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika kusaina mutemo uyu kutyora kodzero dzeveruzhinji dzekutaura vakasununguka pamwe nekushanda nevanhu vavanoda zvinova zvinotyora bumbiro remutemo.
Calling upon the president to reverse his decision.
Sir, Amnesty International, tinoti mutungamiriri wenyika ngavabvise mutemo uyu varemekedze kodzero dzevanhu.
Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu uchiti unotyora kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nekukanganisa urongwa hwehurumende hwekugadzirisa ukama nenyika dzakatemera vakuru vayo zvirango. Mutemo uyu wakashorwawo neUnited Nations, African Human Rights Commission, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze uye gungano reEuropean Union. Mitongo inopiwa vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu inosanganisira rufu, kugara mujeri kwemakore makumi maviri, kurambidzwa kuvhota kana kutorerwa ugaro citizenship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Pana vana chiremba vakati wandei munyika vanoti madzimai echidiki akawanda kunyanya vari muzvikoro zvezvidzidzo zvepamusoro-soro vave kushandisa zvisina kunaka piritsi rekudzivirira kubata pamuviri kana kuti emergency contraception pill nechirungu rinozivikanwa nekunzi morning after pill, izvo zvinonzi zvinogona kukanganisawo miiri yavo. Tinzwe zvizhinji kubva kumutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa.
Mumwe mudzimai wechidiki akambodzidza pabindura University of Science Education, Telmo Kupara, anoti dzimwe nguva rudo runoputira madzimai echidiki vopedzisira vava kunwa mapiritsi aya zvakanyanyisa.
Unyako chidane munhu wako, mosvika pamunorara mese, probably kondomu rinoputika kana kuti munotoita sex mositorina protection ende mapedza mozotanga kuti hatikuda kuti ubate nhumbu iwo nenyaya yekuti unyako chida munhu wako. Anosvika pano kuti totsvaga mamoning after umwe mamoning after neyewinye nawe yekuti unenge uchida munhu wako unongomwa.
Mumwe wechidiki anoshanda nesangano rinomirira kodzero dzevadzidzi vechidzimai reFemale Students Network Trust vaNobet kuva mudiki vanoti dzimwe nguva hurombo ndihwo huri kusundira vasikana ava mukushandisa piritsi remorning after.
Pane nyaya iri kuitika yekuti vasikana vari kudanana nevarume vakuru vaya vanenge vane mari. Kazhinji kacho varume ivavo vanowanzo vambunyikidza zvikuru kwazvo kuti varare navo vasina kudzivirira. Vasikana vano zvopedzisirawo vatora mapiritsi aya kuti vasabati pamuviri. Saka nekuti zvinhu zvaoma munyika, vasikana vanongopedzisira vakuita chiro zvavaita kuti vakwanise kuwana mari yekurarama vari mumakoleji nemayunivhesiti.
Chiremba wechidiki Dr. Mishek Ruwende vanotsanangura pamusoro pezvimwe zvinogona kukanganisika mumuviri wemudzimai anoshandisa piritsi iri zvisina mwero.
Kunzwa kuda kurutsa kana kutorutsa chaiko, kunzwa dzungu, kuchaya, kunzwa mudumbu kurwadza kana kunzwa musoro uchirwadza ndomatambudziko anoitika pamaawa mashoma anotera kana munhu anwa mapiritsi kana panguva iyoyo. Uye zvone kufamba kwenguva kana vanhu vakangomwa mapiritsi aya pese pese zvinokanganisa kuteera kwavo. Tinotarisira kuti munhu anofanira kuteera kamwe chete pamwedzi uye nenguva imwe cheteyo. Nguva haifaniri kusiyana. Uchingonwa piritsi zvinogona kukanganisa kuteera kwako, wakuteera zvakapfurikidza. Uye zviri mudambudziko nderekuti piritsi iri effectiveness hwaro pakudzivirira pamuviri huri pasi pedzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri dzakafanana nemamwe mapiritsi anomwiwa mazuva ose kana majekiseni aya kana makondomu.
Dr. Ruwende vanokurudzira madzimai kuti vasashandisa piritsi iri zvakapfurikidza.
Ukaona wakutora piritsi iri kanofura kamwe chete pamwedzi zvinoreva kuti unofanira kutora dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwete piritsi iri.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai Amai Tapiwa naShe Simango Muzawanga vanoti varume ndivo vanokonzera kuti madzimai echidiki nevasikana vamwe mapiritsi aya.
Inyaya yekuti munhu anenge asvika pakuramba kuti zvoni mimba iyi yavabatira hatina kuironga, mimba yavabatira haisi yangu. Munhu akuchifunga kuti inini handina zvikwanisiro zvekuti mwana ushu ndipfurire pamberi kuti angari pakati pevapenyu. Nenyaya yekuti rwendo rwekuti mwana achizenge aripo rwendo rwakakura runotangisira pakunyoresa pazvikwanisiro zvinoda amai chavachadya nekuita sei. Saka munhu azotarisa zvakamukomberedza nezvaari kuitirwa anozopedzisira onoti hazviri nani ndiite sei, ndimwe maemergency contraceptives aya.
Asi mukuru wesangano runomirira kodzero dzevanhurume revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba Nzounenda vanoramba kuti varume vanomanikidza madzimai avanenge vaita bonde nawo kutenga piritsi iri.
Tikanyatsozvitarisa tikaita tsvagurudzo tinotozoona kuti varume vashoma vanoziva nezvemapiritsi iwaya. Ende kazhinji kacho varume kana vachinge vaita zvinhizvi havazomborambi vachienda mberi vachirangarira nezvazvo, asi kuti anozosara ave nepfungwa dzakadzama kana kuti dzinodzama munhukadzi. Saka ndiye ega anotora decision nhano yekuti ndakunomwa mapiritsi aya kuti ndisabate pamuviri.
Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinoti kushandiswa kwepiritsi reemergency contraception pill kuri kuita kuti vasikana vabatire zvimwe zvirwere zvepabonde, nekuti chavanenge vachida kudzivirira pamuviri chete vachikangamwa zvimwe zvirwere zvepabonde. Ana chiremba vanokurudzirawo vasikana vabvazera kuti vasashandise morning after nguva dzose, asi kuti vasarudze dzimwe nzira dzekuzvidzivirira nadzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari yakapetwa kaviri kubva pamari yaidiwa muna chivabvu yemiriyoni imwe chete yemadhora yemunyika kuenda pamamiriyoni maviri emadhora yemunyika muna chikumi. Izvi zvinouya mushure mekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kunonzi kwakaitika muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mihoro yevashandi vakawanda iri kunzi haina chaichatenga, ukuwo hurumende iri kukurudzira vemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu ichiti dhora remunyika ragadzikana kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti zvinongoreva kuti vakawanda vari kurara nenzara sezvo vari vashoma vanokwanisa kuwana mari yave kudiwa nemhuri yevanhu vatanhatu iyi.
Maemployers ndivo vanotengesa neUS dollar, ndivo zvekare vanotengesa neRTGS isingabatiki, ndivo vane maprices kumashops akati kwirei. Tiri kuona kuti havasiri pahari kana kuti pakuti nyaya ingagadziriswa sei sezvo ivo vari kuita mari. Saka idambudziko riripo munyika, hatizivi kuti richapedzwa sei.
Mashoko avaMoyo anotsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamiarira, vanoti
ichocho ichokwadi nokuda kwekuti dhora redu ZW RTGS currency kana angave mabond notes zviri kuramba zvichishaiwa simba takatarisana nemitengo yezvinhu iri kuwanikwa muzvitoro, nekuti vanhu vedu vanenge vakatara mitengo iyi neUSD kana kuti parallel market equivalent of USD. Zveofficial USD bank rates izvo kungotaura bhati hapana anozviteerera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Sengeni vanotiwo mumwedzi wachikumi ndimo makanyanya kukwira kwemitengo yezvinhu mushure mekudonha kwedhora remunyika.
Asi tinovimba kuti nezviri kuitwa nehurumende kuti vakasunga uwandu hwemari yenyika haisi kubuditswa zvekumhanya, tingangoti zviri kuitwa nehurumende zviri kushanda, chatisingazozive kuti neramangwana kana vakazoda kubuditsa mari kana kuti kubhadhara masupplyers avo zvichazodwei.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakakanganisa munhu wese, asi vashandi ndo vakanyanya kukanganiswa nekuti mihoro yavo yakaramba iri payaive uku mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru. Saka zvingagadziriswa sei izvi? Dr. Chitambara vanoti
panotodiwa social contract kuti masocial partners anga achigara pasi wowirirana kutora matanho anofanira kunge achitorwa kuunza kugadzikana munyika. Mareforms anenge achifanira kuzoitwa implemented under the social contract anenge achisanganisira mamonetary reforms, mafiscal reforms nemainstitutional reforms. Saka social contract inongobatsira kuti vanhu vanga vachiwirirana kuti zvoitwa sei kuti tigadzirise mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende dzeNational Joint Negotiating Council dzinonzi dziri kuramba dzichitadza kusimuka, ukuwo nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzinonzi dziri kutadzawo kusimuka, izvo zvinonzi zvave kuita kuti masangano evashandi afunge kubuda zvavo munhaurirano idzi. Muchirongwa chedu chelive talk cheve chidiki The Connection na 8 PM, nhasi tiri kutarisa kudzorwa kweZimbabwe makundano enhabvu eFIFA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU-PF kuvulawayo nezuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Standikile Muhlanga.